manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 12/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare. Asi vagari vekuchinhoi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare, asi mamwe mabhanga akaita seCabs anga aine mitsetse mirefu-refu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhanga mazhinji yanga achipa vanhu mari itsvayebepa ye$2 kunyange hazvo mabhanga aya anga achingopazana rimwe chete remadhora. Mumwe vakwanisa kuwana mari kubhanga reStanbic vaGoodwill Kapfunde vati vafara zvikuru sezvo vawana mari yavo nenguva shoma-shoma. Vati vanga vava nemwedzi inokwana miviri vachishaya mari kubhanga ravo.
Aiwa, ndiri kunzwa kufara chose. Ndaiti mari ndaiona kuna Nelson Mandela ndokwandaitora kuStanbic. Ndaitora zvakareruka, hana kumboita. Ndaita 6 minutes chito ndiwane mari. Handina kumukira. Ndikanyeba kuti ndamukira, ndauya manje-manje pandangowana mari. Ndane almost ndane 2 months ndisina kumboona kana mari. Ndisina kumboona mari. Saka apa ndatofara nokuti ndatotanga kutoita sei kuti iwanawo iko zvinezvi. Ndachipuwa $100.
Vapo Malunga, avo vanga vari pamutsetse pane rimwe bhanga vakamirira kutora mari yavo, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vava pedyo nekutora mari, vanga vamira kweawa imwe chete. Asi vamalunga vatiwo vachazonyatsopemberera kana vakwanisa kuwana mari yavo mazuva ose avanenge vachida, kwete zvemusi mumwe chete.
Takamirira mari hasati taiwana. Kusvika takukwanisa kutora mari almost every day, every week, every hour. Tochitanga kutsikana kuti mari yakudi yakuwanika. Because parizvinonzi kuti muchara kuti mari handichandaitoitora, ndakamira palaini kuda kuti ndiipuwe. Saka inini handichandaza kuti mari yakubuda here kana hasati yakuwanika. An hour match ndiri pano. Chanzi chambofa kana chambohapuchetwa nonza semishini yakambenge yakambotonhora. Saka maybe yanga yakanganwa, saka yambonge chigadzirwa-gadzirwa. Saka we are just hoping kuti tinewana.
Ongororo yaitwawo neStudio 7 yaratidza kuti vanotengesa mari mumigwagwa vanga vatove nemari iyi mangwanani. Mumwe anotengesa mari mumugwagwa angoda kuzikanwa nezita rekuti Rigo audza Studio 7 kuti angawana mari iyi mangwanani, asi aramba kutaura kuti aiwana kupi.
Yatovako kuno kwatiri ndekwainotanga kusvikira tisipa mani chenji acho. Bari makwenzi ndiye ari kunetsa kubatika ma-1-1 makwenzi. Bari mabhoro vanonzi manotsi zvaaright mustreet. Asi hamina kubhengi kuti wakupuwo here, bari isu tatowanatsi. Isu zvayo izvozvo takakuudza izvi mangwana munotivharisira kubasa kwedu.
Mumwe zvakare anotenga nekutengesa mari mumigwagwa asina kuda kudomwa nezita ati nhasi anga angowana $2 emari yemabhondi iri yemusho pamwe chete $2 yebepa. Asi atanga asati awana mari yebepa ye$5.
Mari atawana macoins $2 nema$2 yebepa, asi ma$5 atisati aona.
Kunyange hazvo mabhanga anga achipa madhora sana, Banga guru renyika rinobvumidza kuti munhu atore madhora mazana matatu pasvondo roga roga. Vamwewo vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti banga guru rikwidze mari inotorwa pasvondo chero kusvika pamadhora zviuru zviviri, vachiti mari yavari kuwana pazuva haina zvainotenga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo zvingarerutsa upenyu hweveruzhinji kana vanhu vakawana mari pasina kutanga vabhadhara muripo. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gavhuna vereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya nezvekushayikwa kwemari yebepa ye$5, vaMangudya vakaudza Studio 7 nezuro kuti vachange vachiisa mari iyi zvishoma nezvishoma mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mabhanga sezvo mabhanga emuchinoi akawanda asati awana mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, kunyanga hazvo rakaparura mari itsva munyika. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumabhanga emuchinoi maswera musina mari sezvo mabhanga aya ari kuti akamirira kupiwa mari neRBZ. Mabhanga aya aitarisira mari iyi nezuro asi hapana chakaitika. Nhasi zvakare mabhanga aya anga akatarisira kuwana mari, izvo zvisina kuitika zvakare. Mukuru webhanga repost office saving bank kana kuti POSB muchinoi vaErasmus Matiza vati havasati vawana mari itsva kana yemabhondi notes kubva nezuro. Mashoko avaMatiza atsigirwa nevakuru vakawanda vemabhanga emuchinoi. Mumwe mugari wepapurazi rebhaguta riri pedyo nechinoi, amai Mavis Tom, avo vanobhenga nePOSB vati vanzi hapana mari uye havazive kuti mari ichauya riini.
Iva rikutaura kuti hanzi hatisi kuziva kuti inowanika riini mari yacho. Mari yacho hatasi kuziva kuti inowanika riini.
Mumwe mugari atadza kutora mari vapeisai nyandoro vati semaonero avo bhanga guru renyika rakakurumidza kumedza kutsenga richada sezvo rakaparura mari itsva risina kugadzirira. Vanyandoro vati zviri kuita bhanga guru zvakafanana nekushevedzera muchato munhu asina kugadzirira.
Vanga kusina mari, vanga vasati varisiva mari, nekuti from what we had kubva pamusuwe svondo panews vainzi mari yako about 1 billion is going to be distributed. Kono kusina maybe shortage ye transport yekuisa mota kuno, but I think kana munhu akati kwaane muchato, it means he is well prepared, all things are in place.
Vanyandoro vati vakatarisira mari kubhanga sezvo vanga vanzwa nekuchajwa mari yakawanda neEcocash pavanenge vachitenga.
So it's that it's not easier because tapuwa rao nivari kutichaja ma 60% yo Econeta yo EcoCash. Takatika batangu hii ono kusina maybe shortage ye transport ye kuisa mota kuno.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reRBZ kuti sei risina kuendesa mari kumabhanga emuchinoi. Asi gavhuna webhanga iri vaJohn Mangudya vaudza Studio 7 kuti motokari dzemabhanga akawanda dzainge dziri pabhanga ravo dzakamirira kutakura mari iyi. Bhanga guru renyika rinoti rakaparura mari itsva iyi iri mumadhora maviri akabatana emakoini neebepa pamwe nemadhora mashanu akabatana ebepa senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vana mukoti vemuzvipatara zvekanzuro pamwe nemakiriniki vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa, danho rinonzi rakanganisa kufambiswa kwezveutano muguta iri. sachigaro verimwe sangano revashandi vekanzuru reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vanoti vashandi vari mugrade 5 kusvika mugrade 16 ndovari kunyanya kuomerwa neupenyu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti zvinhu kumira zvakanaka musiti vaHarare ezevo. In terms of my employees are in grade 5 to 16. I include that particular group of employee, my nurses. And it's to do with the incapacity in terms of Mari Zavari Butambira versus what is now obtaining on the market. Mari Zavo has a giant Iran in the economy of Zimbabwe. So it's a cause of concern which needs urgent attention, and we've been paying attention to it through my deliberations, the city of Harare, as well as at the Employment Council for the Harare Municipal Undertaking.
Saka, zviri kureva here kuti vashandi vapinda pakurangwa mabasa zvakamira sei?
Situation iripo ndeyekuti even majority of the workers, they are still providing a service to the residents. Although the situation is dicey, in that in certain instances, munhu anenge asitonera mari even yebhasi kana kuti mari yekuti asiyire vana kuti vanodyei and whatever. And this is what we've been trying to impress upon the employer, that look, my employees are incapacitated and it's quite an urgent issue which needs your attention as the employer to ensure kuti vakwanisa kuwana mari dzinoenderana ne the economic situation. But what has happened is that the employer now was not amenable to increasing, entering that agreement kushika patiri today.
Saka mune tarisiro yekugara pasi here nekanzuru kuti mugadzirise matambudziko?
Nezuro taitove tine musangano watati nawo naiye mubati wechigaro wesiti Harare chief executive na finance director vacho na chairman weemployer party, Councillor Jacob Mafume. The employee party is tichidiscussa over issue iyoyo. Saka pakazobuda position yekuti kwete in the interim allow us kuti tiite regroup, tiite maconsultations edu. Then on Monday and Tuesday, munoma Harare umu kuNEC, tokwanisa kuita the necessary meeting so that we resolve, including issue yemasalaries at 2019.
Vanga vari sachigaro verimwe sangano ravashandi vekanzuru yeHarare reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuru yavo inozviziva kuti vashandi vakaomerwa uye iri kuedza nepose painogona kuti igadzirise mashandiro avo.
Munonzwisisa imi kuti nyika inoiyi haina kumira zvakanaka paupfumi hwenyika. So matambudziko arisangana nevashandi, matambudziko anotibata zvikuru, matambudziko atikusanganawo nawo tisu sekanzuru seinstitution. Saka yangova nyaya yekuchemera kune umwe ari kuchemawo muchifunga kuti umwe ane mari, umwe haana, umwe anayo, umwe haana. So matambudziko andiri kutaura nezvavaya ndeyekuti iyo kanzuru pachayo ine matambudzikowo ekuti haisi kukwanisa kuwanawo zvinoigutsa kubva kuvagari. Vagariwo vane matambudzikowo ekuti havasikwanisa kuonawo zvinovagutsa kune kwavanoshandirawo. Kumakambani kunoshandira vagari kune matambudzikowo futi zvakare, nekuti ikonomi yacho inongobata munhu wese. Saka zviripo kupindura chaizvo maringe nekwese nenyama ndibvunza ndezvekuti hongu sekanzuru tikusanganawo nematambudziko atikusangana nawo. Matambudziko aya anobva mukushayiwa kuwana zvinogutsa kuti tingokwanise kufadza munhu wose. So vashandi vekanzuro vamwe vakanyora vakati vane kundikano yekuuya kubasa inova kundikano yatakagara pasi tikaongorora. Saka pari zvinezvi tine mamiting atikuita neutungamiriri hwevashandi kuti tione kuti zvibiki zvatingakwanisa kunga tichigadzirisawo ndezvipi kuti vange vachibudirira kuuya kubasa. Pari zvinezvi vasi kuuya kubasa ndivana mukoti vanoshandira kumakliniki kwedu, vanova vatiri kukurudzira kuti uyai kubasa tinge tichigadzirisa matambudziko enyika yedu tiri pamwe chete.
Vanouya sei kumabasa vachiti havana mari? Mune urongwa here hwamuri kuvaitirawo kuti vakwanise kunge vachienda kumabasa?
Nyaya yeurongwa ndeyekuti mwedzi miviri yapfuura takakwanisa kuvapa $120 pamusoro pezvangu achiwana ne6% increment. Izvozvi tatiri kubika kuona kuti tingavape futi here imwe mari yekuti ibatsirikane. Pandabva kuhofisi ndanga ndichisiya tichikurukura mari nechekuita nema 250 yekuti vakwanise kunge vachibatsirikana. So sezvandataura kuti iyi haisi nyaya yekuti kwandinoshandira ngakundipe mari. Inyaya yekuti nyika yedu haina kumira zvakanaka. Saka kana nyika isina kumira zvakanaka inotadza kumirira zvakanaka mushandirwi nemushandi. Saka haisi nyaya yekuti kana zvinhu zvakwira toti ah, ngatitarisei kukambani. Kambani dzazoguma dzabroka futi zvakare. Nekuti ikonomi haisi kambani. Ikonomi haisi institution. Ikonomi haisi murungu waunoshandira.
Vanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwendo rwavo rwekuenda kuAmerica, mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vachaudza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti nyika yavo iite zvakawanda mukutevedza nekuzadzisa chibvumirano chekupedza kurwisana icho vakawirirana kuitira kuti Turkey isarwise Syria. Muzinda weCarter Center unoti ichokwadi kuti vakamboe mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vari muchipatara chepa Emerson University kuAtlanta uko vari kuda kuoparetwa kuitira kuti pabviswe zviri kunetsa muuropi hwavo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Gurukota runoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wechina vari kutarisirwa kuparura budget ravo regore rinouya. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga munyika hamuna kuwirirana kuti budget iri richaunza choviri here kana kuti kwete. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa kuparura budget remari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemasere. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, muzvinafundo Ncube vakati budget regore rinouya rinenge rakanangana nekuti hupfumi hukure uye rakasiyana nebudget regore rino iro rainge rakanangana nekuti vanhu vasunge dzisimbe. Mubudget regore rinouya vaNcube vanoti vanoda kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika, kuwanisa vanhu mabasa uye kusimudzira vari kumaruwa. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti vakabva nako kumhunga hakuna ipwa.
Aha, pano chinobuda is just a waste of time because economy yata dambudziko reinflation. So Mutuli acho ane budget rine mabhiriyoni emadollars anosvika ma30 billion dollars but chiri kubudget kwapaipa imhepo inflation. Ukazokonverta 30 billion iyoyoyo to the exchange rate riri kuma20 urikutoona kuti ibudget re 1.5 billion ukozokombeya kuti the original budget yegore rakapera yenge iri kuma8 billion. It means kuti economy yatoshivinga but iri kuexpanda mumhepo. Budget iri richatadza kuadressa zvinhu zviri kurwadza vanhu veZimbabwe zvakafanira kuti maprize ari kukwira and ari kukwira nenyaya yekuti US dollar rakabviswa. This budget will not address that. Nyaya yemadhokotera ari kuzvingwa, nyaya yekushayikwa kwemari, nyaya yechitoro kwechikafu.
Mumwe muzvinabhizimisi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanhu vanhube vanokwanisa kuvandudza zvinhu. Vamponda vati vari kutarisira kuti vanhube vazadzikise chivimbiso chavo chekusimudzira vemabhizimisi. Izvi zvingaitwe sei? Vanotsanangura.
Ini ndingavaita mamajors ekupa capacity to industry nekudevelop yatinoti iyo entrepreneurial infrastructure. Nekuti entrepreneur vanhu vaya vanotanga mabhizimisi vange vaine zvinovasapota zvinoti vakwanise kusimukira kuti kana ini ndatanga bhizinesi rangu nhasi ndinge ndichidawo advisory service, ndinge ndichidawo intaneti, ndinge ndichidawo ofisi yekushandira.
Mutungamiri wezctu vapeter mutasa vanoti sevashandi havana zvavo chavari kunyanya kutarisira kubva kubhajeti iri.
Hapana chatiri kutarisira kuti chingabuda nekuti hazvigone kuti munhu akatanga dambudziko ratakatarisana naro awe futi anofanira kuti ari pedze. Hakuna chati chashanduka chatiri kuona chingaita kuti bhajeti rive necheringaunza. Upfumi hwenyika huri mumandondo, vari kutungamira hapana chavari kutipa chingaunza confidence.
Tavabvunzawo kuti vakambosumwa here kuti kwaita nhimbe yekuzeya bhajeti racho.
Vagara vasume vashandi havana basa nesu vashandi, vane zvavanenge vachikoita vachingofutirira vachiti vari kuconsulta.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanotivo chavari kuda kuti chigadziriswe inyaya yemitengo yoramba ichiita chamuramba mhuru. Ko, panyaya yemutero wezvikamu zviviri pazana remadhora, vaMurefu vanotipa maonero avo.
Zvikutarisirawo zvakare kuti pamwe vachaita relief panyaya dzezvetax. Handi munoziva kuti kune 2% transaction tax. Iri kutora mari yakawanda chaizvo kubva kumakambani nekuti nemaindividuals vanhu vanenge vachitransacta. Nekuti hakuna cash yakakwana munyika, saka vanhu vazhinji vanosevenzesa electronic means. Saka iyoyo tax inobata vanhu vanenge vachiswipa kana kuita EcoCash kana kutumira mari nemaelectronic means, maRTGS transactions aya. Saka tikutarisa kuti dai vakatiitirawo relief ipapo.
Asi vamuponda vane muonero wakasiyana.
2% kuti ikuomesera vashandi handingadaro zvangu. Inorwadza itax yagara ichirwadza. Imusho iwo unoiziva ikoko meeting kuAmerica kuti munhu wese anofanira kutobhadhara tax. Zimbabwe problem yataita ndeyekuti makambani edu nemabhizinesi akawanda aya tinoti informal, yekuti vanhu vakawanda havachina mabhengi account and havadeclare revenue yavo kana income yavo and havaiti maaccounts avo zvokuti vanobhadhara tax kuzimura. Hazviitiki izvozvo. Chiri kunetsa ipapa ndochinozoreva kuti government inanga social services anofanira kuprovide, atingati health, education, roads, infrastructure, mvura, zvinhu izvo zvinokwanisa kufanira kuiswa. But mari yacho inobva kupi? Mari inobva kutax. Indangozi iri kurwadza. Asi mukatarisa mabhazi ezvitu ari kutenderera Zimbabwe yese, yatingati public system transport, yadzoka zvakare blessing inoza patakura yanga iriko. Izvozvi yataanayo iri tofainanzwa ne 2% tax yatiritava nezva iyoyoyi.
Kunze kwekuparurwa kwebhajeti nemusi wechina, veruzhinji vakamirirawo kuona kuti nhengo dzeMDC dzichabuda here mudare reparamende dzichiratidzira zvakare kusacherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo dzinoti vakasarudzwa zveukopokopo. VaMnangagwa vari kutarisirwa kuti vanenge vari mudare iri panenge pachiparurwa bhajeti navanxuve. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuwanikwa kwemari mumabhanga akasiyana-siyana. Oh, good. Yeah, kuHarare ndo kwatoda kuti timbonyatsonzwa. Kuri kufamba sei kuHarare uko?
Ah, kuHarare kuri right. Ndakanzwa vanga chimbopiwa mari mabhengi meso ma. Tatombogenda kuseni kwedu kwatobhengi kako tikaitiwo zveshuwa mari nyowani.
Nyatsotitsanangurirai kuti zvafamba sei, masvika pabhanga mukaita sei?
Nasi tatu shamisiko pa bengi atina mbomira nguya kati patangoti bengi richivura wano patatu tanga upi wa mari. Chekwedu tuno wanzo shanisa ma kazi ma swipe kazi. Tanjiko inda panatila kuneka drago swipe upi wa mari yako.
Mm-hmm.
Tanjiko upi wa ma $50. Ma mm-hmm. coin ma $2 manyuane.
Mm-hmm.
Ndota nchipiwa. Kwa mwango chipiwa ma $2 paper. Pata mm-hmm. majority upi wa ma coin.
Saka panewezi minga mpinyi shwa masangana na shwiri ndeshi.
Kubenge hakuna zimenga mpisa tasangana nazo bati wano wanabunya zofara tanitari sila mpisezo hili mari anzi ya isu kwa mpisi miakati wande uye zeri nyo antandasa wachatuki zero withdraw from $50 gendo opa mari hili nani bati mari hacha ina uchi njatichungo pia ma $50 tuichi 50 hacha isu kwa nzala na unotenga turicha zema fute takata mbuzikaracha risatara pia
ayu watu wadi tukisa ura nani uye shwe murikupi
mutaura na mkoma mnyaradi mdrugu Joburg.
Taura iti nzwe mkoma mnyaradi.
Chaona omari nchipu wawani tika fara ona azocha izwasi. Tafunga ziu nje kuti ichanya tokubatsira here. Nukutungu wadi panga pa ini matiu haka hatu wande. Saka tombo ona kusika mangwana kana mazwamari nchi izihara za tumari change nchiwe ya kawa anda here. Nukutu wangabatsirizi.
Pane ama zenyu ereza yenda odzi chino opi wa maridzi.
Ndakanti mbotora na sikuru wangu wakukumisho wakiti wa mira mbengi. Kuda kwema hawa nukona uja maa yirini
Mm-hmm.
Kwa wawa na maari wazwa no $200.
Mm-hmm.
Awana kukua esi ya wangu wachiti. Awana kukua esi ya wangu wachiti. Kwa wazwa no $200. Saka. Wata sila wakuti mariwe wata ishanto kumia ya transport. Wata wende kubasa. Wata wata ishanto panya ya transport. Iyo ni wana wichikoro kuenda kubasa na wichikoro. Akuna zukuzi wanita sa wichanto. Wata mariwe kukira kukita sinu. Saka. Yangu sisi shanda saka wanya mkosa. Saka sisi transport. Kutu warambe wachini na kubasa. Wachini na kubasa.
Ini ndini Marvelous Mtlanganya huye, ndiri mu Washington.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndino koka ya kutumipinde mchurongwa chedu, chewe chidiki che The Connection na 8 PM. Nasi mchurongwa, tukutarisa kuipa kwa kaita uori. Uo hurumende yava Emerson na Mnangagwa yakavimbisa kurwisa. Mchurongwa ichi, tichange tichitarisa kuti uori uu. Uri kuviringa zvakadi budiriro yewe chidiki mnyaya ze upfumi. Kana mchida upi na mchurongwa ichi. Shandisai WhatsApp pa namba zinoti +1 202 465 0318. Muri ya Zimbabwe, ngatisangane ipa chirongwa The Connection na 8 PM.
Kambo andiro dambudziko kubva kuna mushakabvo Oliver Tukumtukudze. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare. Asi vagari vekuchinoi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga aya anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA.